Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo mbudzi 6 2022. Mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwaChirigawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi zvimusajwana yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neoperiginenzi Marvel National Geospatial Agency like portras yeaerospace neinasa yekuZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe ananaamerica nekurussia yekuti payana aiwabudu. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite probably like a box less than 10 kilograms.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai nakwemvura mapetinii anguvai zvakanyanya sei nekupisa matemperatures kuti anyakatirekodhwaka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years information iya inenge ichikurisa kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinhu zvinofamba sei sezvamunoziva kuti tiri panguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika dzichidevelopa vaone kuti maforest avo ati kupera mvura yavo chitiriitika mvura futi kana kune edwining system kuti kuchaita mvura ii mvura yanowa iyaiya kana kuchaita earthquake those satellites anopa information kana data kuti zi edwining sign. So a good department kutiexample vanongasendezi parini panii nekuagricati zvanenge vachiona matekeriti nekuenda kwenguva temperature ive ngachikwirana nezvinhu. Ah, mazuva nemvura yachatangi nayo November 15. Ah, mazuva nehunde emazonodai kuti inenge iri information ichiinde nevasatirati ari pedyo akatarisa pedu mumurungu weZimbabwe neni vamwe will also benefit tanzvanyatoone mazvo imeteorological services oZimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizvino institution yacho iri paUZ Uganda, Zimbabwe, Japan. I think a few minutes before launch, I had a problem with an alarm. I asked Mango Jamoto, so I was like, 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 and very soon, in that time, one of the first time to go to the end of it,
Munga pa mwenza niswe ripapu?
Sezo raita ma drone. Ma drone ya ndo kwa niti waka kudara. Anga ya niti kwa. Kwa mwazara zi ma drone ya eno nge yuzi. Nga mafati ya tiwa ya tiki nge yuzi. Iyo yu 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 kwa nga na Elon Musk. Apu pa nga kwa kwa mwazara ma ya zi ya tiki nga kwa nga mwazara kwa kwa internet. Kwa nga yu yu ya tiki kwa nga yuzi. Kwa nga yuzi. Nga yu kwa nga data, weather, climate change.
Saka tichi tarisa kuti murukuti kanu ka diki diki kanga dure zvakaita sei tichi tarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muZimbabwe.
What I know, the smallest one can be 20,000 up to $1 million. And I said it's called the tube set. Tube set, like that. So, zvinhu zvakatodzana kudhara. But now, my engineers are not programmer, my component is in. That's what we're doing in the amateur radio.
Nyanzvi munyadzi zveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemwe mukuru muchiuto arikuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomishene hurumende anoti Zimbabwe Human Rights Commission pamwe ne National Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weplatform for youth and community development vaClarice Maduku avo vanesangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavanhu vachigara iyi vakaipiwa mugore ra2000. Dzimwe nyaya dziya dzekuti pakatara nyaya dzefast track land reform kuti vagare, sekuti nyika yeZimbabwe yanga yaikuti aiwa ivhu varende kuvanhu vatema. Kando kugara kwavanga vachiti vakati vapa mastructures avo, asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori murungu aizi choga ndokwavanga vachigara. Saka mugore ra2019 pakamboita dambudziko rekuti vanga vanonotisirwa zvakaratidziswa revamwe vanga vavari aiwa ingaiti famiri varende. Zvinofanira kuti ari vanhu vatema, asiii vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018. Ndo vakazombopindira tikataura navo kuti aiwa vagari ava havana kunozokuenda kuzipoti yavo chezvavangogara uye chirova chehurumende ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka. Izvi hatongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare, mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwikwi anenge achiitika yekuti mukugara kwavari kuita vanga vakuita sechiwa zvonzi aiwa famiri inofanira kudzoka kuna vamasiyana zebrigadier. Saka pakunengana kwavari kuita vamwe kuta zvichikwadi vari kunofanira vachitipa kutisirwa dzimba dzavo. Saka tiri kushungurudzika nekuti pavasikirwa dzimba zvinyika zviri kumira zvakanaka. Havana vakekugara vasi vange vachigara dzimba dzavo dzakapiswa, mazenge achichekwachekwa, mvura yakatanga kunaya musi wechina nasikavatiriichesanze vakanayiwa. Vakabva mufamu iri rimi rinoonerwa makwiyana vakapiswa vakaenda kune rimwe riri pasaidi. Vanhu vavari kurwisana navo vari kubva zakalazi zingire zakazazi kwa 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 palo wana kwa 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 kwa.
Saka mapurisa ambo uya ere kuzoedza kugadzirisa dambudziko iri.
Ndiri kunekanidza kuti pamwe kana vari kuita kuvangwana vati varenge vachiuya pamwe pati vane zviidentifyawo sekuti iwo masoja. Vamwe vacho zviidentifyawo mapurisa asi hapana anenge achiyakakuya ari kunzeya formal state. Nekuti nyaya dziri papaagari awandibzi kuti isu sere platform for youth and community development. Nekakawanda-wanda kuitika zvedambudziko rakadaro sekuti ine wadzikeremezwagunai takambeta zvakadaro tikapindira saka vamwe vari kuona sekuti kana nyaya dzikaregi dzichienda kumatare dzinotora nguva yakawanda saka vari kuda kuti vabudirire ava vanenge vavakuziva sekuti vaviolensi yekupisa nekupwanya kuitira kuti vagara vanenge vanaenda kumatare vakanzi vabudirira vanenge vakusina dzitsai dzekugara saka ndozviri kutikanganisa izvo nekuti tamhanya kuti nyaya iyi sezvo taona kuti ine vanhu vakawanda vari kushandisa simba kana tisinganyatsoziva kuti mbere chii nekuti vanenge vachizviti vaku vagari vari kumhanyirira vanozviti zvipiri vehurumende zviri masoja zvirichichi saka tinyatsoziva kuti zvii zviri kuitika patatamboendako ida kunotsvaga kuti tinyatsozivisa renyaya yakamira sei taitosvikawo kune vanhu vanga vachitishivhe chivhira saka tamboona kuti tinofana kutsvaga nzira dzakanaka dzekuenda kuti tina kusvika tisina kuzvikuvatisina kukanganisira ivo vati vatorera kubatsira nekuti nyaya iyi kwatiri inyaya iri mumaoko enational peace and reconciliation commission iye dzakambomhangara nezvakare sevanchazvitanga kwezimbabwe human rights commission saka hatiedzave platform for youth and community vanovadzimare nyaya iyi tine mamwewo maindependent commissions ari mukati mazo.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge. Tabatawo mutauriri wecommission yenational peace and reconciliation vaObed Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuti vanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana kuti zvitarise nenational peace and reconciliation commission tine imba ikuratisira nekumbira romutemo wenyika constitution yezimbabwe section 252 subsection f inoti vaya vanenge vasakunza zvichemo vanounza zvichemo zvavo vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhamhorondo yavo vamwewo nekuda kwetekinoroji mazuva ano vanongoti achitonyora zviri tsamba dziya dzinonzi electronic mail vamwe vachitumira ari mawhatsapp saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo nekuti kana chichemo chichinge chaunzwa kunprc tinotochiongorora ndosaka ndiona nprc ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika mamutare eastern region tine hofisi mamutare muguta remutare tine hofisi muguta remasvingo tine hofisi muguta regweru tine hofisi mulawayo tine hofisi muchinhoi mazuva shoma anotevera tichange tichivhura imwe hofisi mujindura chinangwa chiri chekuti provhinsi yoga yoga ive nehofisi yenprc.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya patiri tinotiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu complaints handling investigations and legal services department inova ndiyo yandinochea ini thematic chairperson webazi iroro tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers edu vanozoenda paground voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict ingava conflict yekuti vanhu tanesana nyaya dzeminda nyaya dzezvicherwa nyaya dzaangosiyana siyana maofficers vanoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamhanyari vonzwa zvenyaya kubva kune vanenge vamakamhanyarirwa toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyariri kuti pave nerunyararo kana iri nyaya tinoti kana nenyaya dzinenge dziri mbiringanopizwa ofecrimina unoita tinobva tati aiwa kana iri nyaya ingava ecriminal meta kuti vanhu munhu aro hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana kuti yacho zvakadaro abirwa propati yake inenge iri nyaya yatinozenge takuendesa kuvapurisa kana dziri dzimwe nyaya dzekuti vanhu vatotitana kumatare vari kutingitana kana mumacivil court nezvinhu zvakadaro isu hatizowani simba pamutemo zvokuti tipindire munyaya zvinenge zvaendeswa nevanhu kumatare edzimota.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza mubvunzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinomboti nesei? Nokuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuita mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingashori. Hatinongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti waona mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe. Asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ine ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative, Rainbow Youth Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 18 nyika dziri musouthern Africa, zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tiri kuronga kuti dai taiita May 27 muno muZimbabwe neunder the team iyo inenge ichidindindira rinenge richiti united in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanwa kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kuti kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi uye kuti vange vachinzwisisawo kukwanisa kunzwisiswawo nemunharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzere kunge tichiurayiwa, hatikodzere kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzere kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Tatinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu uyu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu uyu? Mungatsanangura kuti zvinofamba sei?
Okay, kumiss and miss albinism kumakwikwi aya atingo tarisa runako rwemunhu. Tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi. Saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here, because tatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self-confidence kuvanhu ava kuti endai kunge munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi. Zvatinoda kuti vanhu vanorarama neusopi. Saka unotozoona kuti hatitombolimita even kuedzi chaiyo, asi tinoerana kuti iwewo une confidence dzino kusvika papi, uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri.
Vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya, munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo?
Okay, tinenge tichitarisira like tomboti ndemuno muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda, let's say kumamisha chaiko chaiko, vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei, uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwecancer, gomarara, kuita kuti vafanirwa kuzora mafuta, vaitese nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai, vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusopi, vachipawo njere kune vamwe vanorarama neusopi kuti munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu, ende hapana chinokuvimitsa mumilimitwe neganda renyu.
Pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi, uyeko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwanai papi chaizvo?
Pane vamwewo senge vataishanda navo kubva kudhara, masponsors vanokwanisa kuuyawo on board. Koitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu, vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26 3 778 165 695, uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuAvondale panhamba 62 Cockroach Avondale, Harare. Kuti sezvo tichida kuita Miss Albinism Southern Africa, tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira, because ichati nechihombe, hachisiri chinhu cheZimbabwe chete but cheSouthern Africa yese.
Ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, maita basa chaizvo.
Avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu, vanotungamira sangano reDare to Dream Initiative, vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvateereri vedu.
Vahwande makadiko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kuvhunza kuti kuchine vatumwa here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi, vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vateereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndoo kwakauyira Jesu. Saka ava zvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti, vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vari kuitora Ezekeria. Vanoitora Ezekeria. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemisoro yandataura iyo. Mazviitenyu vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne 71 runs neIndia. Munawo dzemitambo, zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwaChiriga Ward 11 kuChipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzadzaigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.